mazuri toy kwa majuku mtema hauoni kuti munyabva kupi abva kuimba kupi uye anogara pai mtema hautarisi kuti munyabva kubato riki mtemo haunei nezvematongerwo enyika matongerwo enyika hapindiri pazvinhu zvinofanira zvichiita mukati medare asi sezvo madhuku mazuva ano anenge vari padhuze nehurumende iri kutonga vanogona kudaro zvavo vachinyatso kuziva zviri kuitika mukati zvatingazivi tose asi maonero andoita nemashoko avo akutsinhira kana kupa simba vaya vanotaura kuti matare edu edzimhosva anogona kudero abatwa kana kuti akambwa kana kuti atopichiwa nevanoita zvematongerwo enyika ndo maonero andoita nemashoko avo madhuku akuita seumbowo hunopa kuratidza kuti zvinotaurwa nevamwe vanominyuta vachiti matongerwo enyika nyaya mumatare oita zvekuti nyaya dzaakutongwa dzichipinzirwa matongerwo enyika mukati
Dr. Mavaza mashoko ataurwa navamandevere pamusoro pemaonero avo pamashoko akataurwa naprofesa madhuku munoti
vamandevere dambudziko ravari kuita ndekuti havasi kunzwisisa mashoko ava madhuku chekutanga vamadhuku havana kutaura segweta vakataura semutungamiriri webato ravo ende vamadhuku havasi pedyo nebato riri kutonga kukurasika mukuona kwavamandevere chekutanga ndechekuti kana vamandevere segweta vanonzwisisa kuti dare guru munyika yezimbabwe is the constitution is the president president vane right yekukupa pardon vanokuregerera vanoita kuti usaregererwe vane mvumo yekuti usasungwe ndomutemo unovabvumidza bumbiro remutemo yezimbabwe rinopa president maexecutive powers ari above matare vanogona kukuregerera inese masungwa matu ya 20 years kana manzi muri kunofa vanoramba kusaida kuti haurayiwe vanokudza kuti makore enyu chibuda endai kumba ndosaka chita mapadzo nenguva yakasiyana siyana saka masoko ava madhuku vari kutiwo kana muri bato rine hanya nevanhu venyu taurai napurezidendi kuti dai imi mukuru madi kushandisa simba renyu rekuregerera maregerera vana venyu vabuda panze pane simba racho neprosecution authority because ine simba racho zvakare
manzwa mashoko ayo vamandevere pindurai tinzwa
ndofunga Dr. Mavaza vari kurasika pamamiriro ari munyaya yeitamburi pedare pari zvino vajobhusikala nevamwe vavo vekunyatsine havasati vabatwa nemhosva havasati vatongwa kunzi vabatwa nemhosva zvokuti vazoti kune presidential pardon saka nyaya yekudzorwa kwapurezidendi yepresidential pardon haipindi apo nyaya iri kudaro ndeyekuti vajobhusikala nevamwe vavo vanoda kukumbira kuti vatongwe vachibva kumba ndochoga zvavanoda havasi kuti havana mhosva kana chii nevakugara vasati vatongwa vari kuti tikatira kuti vatongwe ngavatongwe vachibva kumba ndochoga zvavanoda ende vajobhusikala vagara vavari mumakoti vanogara vachiita mumakoti nekubuda vachidzokera kumakoti mutemo wekutonga uchibva kumba uyainonzi bel sokunoisirwa nechongoti uite kuti munhu auye kukoti saka vamavadza vari kuti rasikei panyaya iyi panyaya yebel iyi purezidendi hapana kana kwavanopindira
Dr. Mavaza hazvirakidzi here zvagara zvichichemwa nevanhu kuti matare aiswa muhapwa mebato riri kutonga munyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaakunzi mhanya yekumutungamiri wenyika kana kuhurumende kuti munge muchipiwa mukana iwe wekubvisa mari yechibatiso
mashoko ava madhuku haaratidze kuti mutemo kana kuti matare aiswa muhapwa nemutungamiri wenyika vamadhuku havana kuti kune mutungamiri wenyika ndokwavanoburitswa havana kuti kumbirai chibatiso kune mutungamiri wenyika vati edzai mamwe mazano zvikaramba toedza zvimwe taurira nayi nebato riri kutonga
bato riri kutonga rinopinda papi bato riri kutonga kumatare edzimhosva ndo patiri kuda kunzwisisa Dr. Mavaza
apa havana kuti bato riri kutonga ripinde matare edzimhosva riri kutaura kuti kana mutungamiriri wenyika akashaya hanya nenyaya nekuti mutungamiriri wenyika ndiye dare repamusorosoro kumatare emuzimbabwe under our constitutional ane constitutional right to say anything over a judicial matter president vanobvumirwa kana vamandevere vakaverenga vanozvinzwisisa
vamandevere hanzi munoziva zvinotaura mitemo
mutemo unotaurwa navamavaza unoti munhu anopara dzimwe mhosva ari panze ano dzakafanira dzakambopara anogona kunyimwa chibatiso asi mutemo umbiroidi remutemo rinoti munhu wese zvake asungwa anofungidzirwa kuti haana mhosva kusvika abatwa nemhosva vachitara parizvino vachaenda kana mhosva imwe yamubato rayo vamhosva vaa vachinda kudai kwete zvekuti vamadhiku vangazipoti purezidendi vangati vataure kuti vajobes karanga vabude votaurira dare kudaro handifungise kuti ndo matauro amadhuku
ndoisa mubvunzo kuna Dr. Mavaza tingaona here ivo vebato recitizens coalition for change vachitora mashoko aya vachiedza kuisa zvematongerwo enyika kuti vanhu vabuda
kana vane chido nevanhu vavo vanokwanisa kuti vataurirane vanegoshiete